A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 8th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the plight of Zimbabweans living in South Africa following the arrest of hundreds of foreigners in that country by the police.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kilohertz shortwave Monday through Friday, 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook platforms. So you can join in the conversation right now by liking us if you haven't, or go and visit VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and you can join in the conversation.
And once again, we are discussing the plight of Zimbabweans living in South Africa following the arrest of hundreds of foreigners in that country by the police.
And more than 600 people from various African countries were arrested yesterday in a crackdown seen as a response to the stoning of police cars last week when police tried to arrest some foreigners.
And Gauteng Premier David Makhura reportedly said so far 600 undocumented foreign nationals were taken in for verification of status and criminal record yesterday.
He said six rifles, six pistols, four shotguns and hundreds of various ammunition sizes and large consignments of counterfeit goods were recovered from different buildings.
And there are thousands of Zimbabweans seeking greener pastures in South Africa following a continued deteriorating of the economic situation in Zimbabwe.
And we'll also be discussing the plight of war veterans in Zimbabwe as the country prepares for the 2019 National Heroes and Defence Forces Day celebrations, which will be held next week.
And this year's Heroes Day celebrations will be held under the theme, Lest We Forget, while the theme for the Defence Forces Day commemoration will be ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development.
So join in the conversation right now. But Star, before we carry on, we had some breaking news that was announced on Studio 7 earlier on about the Minister of Tourism, Prisca Mupfumira. We understand that she has been let go by the President Emmerson Mnangagwa. I don't know if we have any more details.
Yes, and we saw that it was a very brief statement from the government official, Meshack Spanda, who said she has been relieved of her duties because of the unbecoming behavior. It wasn't really specified as to why, what exactly she did, but there were some sections that were quoted that he used to say justify that. But we know that her case is currently in court of corruption, charges of corruption.
Yes, so please join in the conversation right now. So we have, you know, we are opening up the mics for you to discuss with us today. If you have any plans for Heroes Day, what are your views on the way war veterans, especially the women war veterans, how they've been handled in the country, and also just your general view about the economy. So join in the conversation, Star.
Kulabo-ke abasanda ukusixhasa namhlanje sihlaziya udaba-ke lokwenzakala eSouth Africa lapho izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwa khona ngamapholisa kuthiwa zibangela udlakela njalo kucatshangela ukuthi ngenxa yokuthi amapholisa athe zama ukuzibopha zalwisana lawo amapholisa okukhangelwe ukuthi mhlawumbe yikuphindisela kulezi izizalwane zeZimbabwe. Njalo siyananzelela ukuthi asibo beZimbabwe bodwa, ngabamazwe achiyeneyo, kodwa zikhona phela izizalwane zeZimbabwe njengoba sikwazi ukuthi kule nkulungwane lenkulungwane kumbe izigidi zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa abanye ngabahlala ngokungekho emthethweni abanye ngokusemthethweni kodwa badinga amadlelo aluhlaza phela njengoba ekhaya isimo somnotho singamanga kuhle njalo siyakhangela njalo siyanazela njalo ukuthi sokuzaba lomkhosi ke owe Heroes Day ke ekhaya khona ngalilanga lokunanza amaqhawe ngeviki ezayo siyakhangela ke ukuthi kambe wona aphethwe njani ngokhulumende ikakhula wesifazana laba bahamba bayakulwa impi baphiwa inhlonipho lemfanelo abayifaneleyo yini njalo komunye umbiko sizwile njalo ukuthi unkosikazi Prisca Mufumira ke na umphathi intambo kahulumende obona ngezokwethekelelana laye usexotshiwe ke umsebenzi uhulumende wethulela umbiko lamhle sithi usemkhophile esikhundleni siyananzela ukuthi lecala elisathethwa imithethwandaba ile nkohlakalo kungabe kuyikho lokho kodwa yena akasacacanga ukuthi kuyini unike nje umthetho ukuthi ngomthetho low la low yikho kwenze bamkhupha ngakho ke nxa ulalele nxa usixhasa usitshayela ucingo sixoxe ngodaba lolo lusegudwini nxa useSouth Africa sijele okwenzakalayo nxa ufuna ukukhuluma ngesiphathelane lamaqhawe lezi usijele okwenzakalayo
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chemadzimai paWomen's Round Table apo nasi tiri kutarisa zvakawanda zviri kusangana nemadzimai mungave muri munyika kana kunze tiri kutarisa isu kuti madzimai makarongere chii zororo reheroes kana kuti zororo remagamba iro ririko svondo rinouya tiri kutarisa kuti ivo vakarwa muhondo yerusununguko madzimai mai vari kubatwa sei totarisa zvakare zvatiri kuona zvichiitika muSouth Africa umo mujoni muJohannesburg nezuro takaona zvizvarwa zvemuAfrica zvinosanganisirawo vamwe zvizvarwa zvinobva kuZimbabwe vachiwanikwa ivo vamwe vavo vachisungwa nenyaya dzemhirizhonga yanga iri kuitika mujoni imomo uyezve tikaona vamwe vachivharirwa zvitoro zvavo nezvimwewo zvakadaro saka pindai muchirongwa mutitsananguriro kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo kwamuriko ko tiri kunzwa zvakare kuti nezuro pakange paine chiitiko chakaitika muHarare umo vaimbovaivo murwi wekodzero dzevanhu vaitaidzamara vakawanikwa ivo vachirangarirwa sezvo rangariri birthday ravo takaona mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachibatana nemhuri yekwadzamara uyezve neavo vanorwa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu vachiwanikwa ivo vachirangarira uyezve pachigadzi kwa iyo inonzi trust iri kunzi iyo itaidza mara trust nezuro muHarare tichange tiri kukupai zvakataurwa nevanhu vanga vari pachiitiko ichochi tichinzwa mazwi akasiyana siyana pakange paine vana vava itaidza mara vana vavo vaviri vakawanikwa vachivaimbira baba vavo rangariri zvakare birthday ravo nezuro saka vakawanikwa vachivaimbira baba vavo happy birthday uyezve tikazowanikwa pachiumbwa iyo itaidza mara trust saka zvimwe zvatisa nge tiri kukurukura nezvazvo nhasi takatarisa isu kuti svondo rinouya nemusi wemuvhuro nechipiri pachange paine zororo remagamba saka pindai muchirongwa munoziva zvekuita kana mapinda muchirongwa munyora nhamba dzenyu makaisa zvakare makode namba enyu kuitira kuti kufonerei kana muri kunze kwenyika muri kuda kutaura nezvekuSouth Africa mubva mataura kuti kwamuri ikoko tiwanikwe isu tichiwana tichikubatai tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pari zvino tichimbogadzira hedu kuti munzwe mazwi ari kubva kumhuri yavadzamara regai timboenda kuna Sister Ndakile vanenge vane munyarikani ari panhare Star, I'm not sure if you have a guest.
Well, talking of South Africa, we have a guest who will brief us on what is happening. We had him yesterday for our show and would like to know what's happening today. Dr. Vusumuzi, welcome to the show.
Thank you. Good evening and good evening to your listeners.
Yes, and what is the status today? Yesterday we saw that hundreds of foreigners were arrested in a crackdown by the South African police. Today, is there anything new that has happened or are we still where we were yesterday?
Well, in a way, we are still where we were yesterday in the sense that all the people that were arrested are still at the police station. I'm actually speaking outside the police station, and there are scores of people that are here, you know, that have come to try and see if they can, I mean, they're waiting to see their loved ones who have been arrested in an illegal way, in the sense that these people that they are waiting for have got documentation that allows them, you know, to reside in South Africa, either as permanent resident holders or as, you know, I mean, workers who have got work permits or asylum seekers. So what we did today in the morning, I mean, we came to the police station, you know, with the lawyers, with the hope that we could basically, you know, see the people and get to interview them and get our lawyers to speak to them. And we were denied access to all the people because the police station, the station commander said the people were not yet processed. They were waiting for Home Affairs to verify, you know, those documentation. So they were not allowing any lawyers to access, you know, the people, you know, in the cell. Now, we were then told that at least by the end of day or around about four or so, you know, those that had proper documents would be released. And as a result, we also then, you know, decided that let's wait and see what is going to happen, because our option was either to go to court, to the High Court, and get an urgent application to have them released. But we took them upon their word, trusting that, look, they were going to do as, you know, they were promising or telling us that they would release the people. When we came back at 4 o'clock, I mean, we met Home Affairs officials who confirmed that they indeed had verified documents of those that had documents, and they had brought them back to at the police station at about 1 o'clock.
Yes.
And now it was in the hands of the police to have them released.
Yes, and now, in your interaction with the arrested, have you come across any Zimbabweans?
Yes, yes, yes. I mean, about a third or so of the people that are outside here, you know, that are waiting for their loved ones are Zimbabweans. So there is a very good number of Zimbabweans that are holding, you know, particularly the ZEP permits and, you know, some work permits. Yes, indeed, we have.
And also, what are they being charged for?
Well, we have seen one particular charge that was made, I think, this afternoon, because they had not been charged since yesterday.
Mm-hmm.
And the charge that we saw basically shows that they are being charged for illegal immigration.
You are saying, however, some have their legal documents with them. So
indeed.
Is that why you are saying the arrests are illegal? And you are saying, how far will you try to take them to court on this?
Well, what is basically happening is either whichever way now, you know, the deadlines are drawn, because even when these people that have got documents are released, we're going to be pursuing a class action, you know, against the Minister of Police for illegal arrest and illegal detention. And what is basically happening now is even after the people were verified, Home Affairs, is, I mean, the police have gone on to say we want to check their fingerprints to see if they have criminal records. So from 1 o'clock up to now, we understand that now inside here, they are checking their fingerprints to see if they've got any criminal record. We've never heard of a situation where somebody, you know, can be detained so that you check their fingerprints to see that they committed any other crime. It is a pure act of, you know, xenophobia or Afrophobia, you know, hatred of, you know, Africans that are living here in South Africa. We've been insulted. In fact, I have to say, because a lot of people are standing outside the gate, the entrance to the police station, and a few police officers that are coming here have actually insulted people, you know, saying words that cannot be repeated here on air, you know, when they feel that, you know, people are blocking their way. So there is a very, you know, a tense and palpable, you know, a sense of hatred, you know, that is being exhibited against, you know, the foreign nationals that are living here in South Africa. So we are still waiting. We're told at one stage that in about an hour, 30 minutes, they would be released. That was at 4. Now we're told at about 7 again. That's in another 2 hours. So time keeps, you know, being postponed.
Yeah, kulabo ke abangizwayo isingisi ungasichasisela ukuthi lingaphi kathesi njalo kuyini elikwenzayo ngabantu ababotshwe izolo.
Sisaselapha e-police station e-Johannesburg Central. Lapho esilokhu silinde ukusukusela ekuseni abantu bami ngaphandle. Sinabantu abaningi impela ababuya emazweni ahlukeneyo, kanti nabantu ababuya eZimbabwe bakhona abaningi ngendlela emangazayo. Kanti labo bantu ababoshiwe iningi labo linawo amapasipoti, linamaphemithi. Silindele khona ukuthi bakhushwe laba bantu, ngoba uma bengakhushwa esizimisele ukuthi sikwenze ukuthi sibe namaphepha aphuthumayo aze enkantolo ephakeme North Gauteng, South Gauteng High Court, ukuthi laba bantu abanamaphepha bakhushwe. Sesilindele khona ukuthi sibone ukuthi udaba namhlanje luphelela kephi, ukwenzela ukuthi nakusasa ekuseni kumbe namhlanje ebusuku, ngoba kuhlala njalo kunojaji osuke eku-standby, siyenze lawo ma-application ukuthi laba bantu bakhushwe. Sisahle ihleli nje silapha ngaphandle kwepolice station yaseJohannesburg Central ngoba nabantu bekufanele ukuthi abanamaphepha ngokuya kwe-Home Affairs ekade ibhekisisa amaphepha abo bekufanele ngabe bakhushiwe ngo-1 kodwa amapolisa aseqhubekele phambili athi athatha iminwe yabo ukuthi abheke ukuthi abanamacala na abawenzileyo kwelase-South Africa okuyinto engajwayelekanga njalo engaziwayo ukuthi umuntu uyathathwa avalelwe kuthi esifuna ukubheka nje iminwe yakho ukuthi ungabe unamacala na.
Icala abaletheswayo ke nje kuyini?
Icala abaletheswa sibone nje iphepha elo yedwa sicabanga ukuthi kungenzeka elo esilwe likhushwe ngaphandle ngoba akuvunyelwa umuntu ukuthi angene ngaphakathi okusho ukuthi abameli kanye nezihlobo kazivunyelwa ukungena phakathi kunabanye nabantu abagulayo lapha abanye bathatha ama ARV sebeqakekile ngokuthi bangasizwa kanjani kodwa amanye angenile ekuseni kanti abanye badinga ukudla okubalile okuqakathekile ukuthi bakwazi ukuphuza amaphilisi wabo kanti kuyalo ukuthi kungene. Icala esesibona abantu belethezwa ngelokuthi ngabantu abokuza abalapha kwelase South Africa ngokungemthethweni.
Ye, kodwa njalo uthezi khona lezi zalwane zeZimbabwe.
Zikhona izizalwane zeZimbabwe ngempela kunehlekana kunabantu abaningi ababuye eZimbabwe kulabo abantu abala abazenje ukuzokhipha izihlobo zabo ingcenye mhlawumbe yesithathu yabantu abalapha izizalwane zeZimbabwe.
Yebo ke sicela ubuze ukuthi uyakhuluma yini ulimi lwesiShona?
Yebo ngiyakhuluma mama.
Yebo ke.
Ayi watokuchinga midza yine mufaro pana pachirongwa chedu. Tina mai Margaret Dongo varipo panhare asi regate mboenda kwamuri mutisana nguro kwamuri uyezve nezita reorganization yenyu kuti ndezvii zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvatakaona zvichisungwa zvakabatanidzwa izvo nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica imomo muSouth Africa mugatisana nguro kuti zviri kufamba sei.
Masora sei vatereri ndinonzi Dr. Vusumuzi Sivanda ndiri chairperson weAfrican Diaspora Forum. Takaona nezuro vanhu vakawanda vachisungwa nemapurisa vachisungwa apo panzvimbo mapurisa paaita basa rekutsvaga mbatya dzisiri mumutemo nekutengeswa. Saka pane vanhu vakawanda vakasungwa vangava nemapasipoti nemapemits vamwe vane maasylum documents. Pavanhu vakasungwa ivavo tofunga kuti a third yevanhu vakasungwa yevanhu vari pano nhasi papolice station patiriko zvino kubva makuseni pakazara vanhu vakamirira kuti vaone hama dzavo dzichiburiswa uye dzine mapepa. Vanhu vacho tinofunga kuti vanobva kuZimbabwe nekuti vari pano vakamirira hama dzavo about 30% yacho vanhu vanobva muZimbabwe. Saka nhasi masikati tatonzwa Home Affairs ichiti aiwa vane mapepa acho vavatarisisa saka vane mapepa ari right anofanira kuti vave muno atodzoserwa kumapurisa kuti vanofanira kuti vachiburiswa asi kusvika pari zvino havasati vaburiswa uye tanzwa mapurisa akuudza kuti vakuita mafingerprints vakuda kutarisa kuti vanhu ava havana macriminal records here muno muSouth Africa. Icho chini chinoshamisa chaizvo nekuti hatisati tambonzwa pasi rese rino kuti pane munhu anonzi anochengetwa mupolice station kuti vatarise chete kuti angave akapara mhosva here. Nekuti mhosva yavanga vachipomerwa kuti vakaita ndeyekuti vari muno zvisiri mumutemo kana kuti mapepa avo hazi mapepa ari mumutemo avakabata anonzi mafake. Asi Home Affairs yataura kuti aiwa mapepa avo ari right. Saka vangachiregedzwa vaende asi mapurisa akati aiwa toda kumbotanga tatarisazve kuti vanhu ava havana dzimwe mhosva dzavakapara here. Izvozvo zvinhu zvisingaitiki munyika muno ende tinotoona kuti chiito ichoto chinoratidza kuti izinophobia chaiyo kuvenga vanhu vanobva kunze kuda kuti vanzwe kurwadziwa nekuchengetwa mukati memajere vavari munomu.
Tiri ipapo vari kunzi vakanyanyopara mhosva dzipi uyezve kune avo vanenge vaine hama dzavo vasiri kuzoti vowana rubatsiro kupi vanofanira kuita sei?
Mhosva yari kunzi vakapara ndeyekuti vari kunzi tinoda kuti tione kuti vari mhosva yavo ndeyekuti vari munyika zviri mumutemo chero vane mapepa zvokunzi toda kuti tione kuti mapepa enyu ndeyechokwadi here kana kuti asi yechokwadi. Saka anenge asina hama asingazivi kuti hama inotori kupi vangatouya zvavo pano papolice station kana kuti vataure neAfrican diaspora vatibvunzewo zvatino kuti tivabatsire kuti vauye kunoku vazotarisa nekuti kusvika pari zvino munhu anouya pano hagoni kutotarisa chaiko kana asati atombotaura nemunhu wake kuti ati abvunze mapurisa kuti munhu anonzi munai here nekuti vanga vasati varegister macases against mumwe munhu ari munhu zvokutoti iko zvino chaita kuti tisatenderwa kuti tipinde because maloya nemaorganizations nehama dziri pana dzisi kutendekwa kupinda nokuti zvanzi hatisati taita tapedza neadministration. Administration yacho inova kuvhura macases saka vanga vasingagoni chero kuvhura macases nokuti vanhu vakawanda vane mapepa.
Imbobatai zvenyu makadaro pari zvino regaitimbotora amai Margaret Dongo. Amai Dongo makadi henyu?
zvipwedu makadi zvenyu vatereri.
Aiwa, nasi tine gango tanga tiri kumbotaura nezviri kuitika kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, uko sekunzwa kwatanga tiri kuita kubva kuna Dr. VC Moses Banda vari kuti ivo pane vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinosanganisira vamwewo vemuAfrica vakasungwa nezuro, asi kusvika pari zvino vachiri muusungwa nenyaya dzemapepa nezvimwewo. Saka tiri kuya kwamuri imi kuti tinzwewo panyaya yezvezororo remagamba. Imi manga muri mumwe wemadzimai mai vakarwa muhondo yerusununguko, mungati zvamakarwira muri kuzviwana here?
Muzvare mazera zvinorwadza kuti tinyatsotsanangura kuti magariro nemafungiro ataiita haasiri watakanosangana nawo. Zvinhu zvinotirwadza zvekuti zvekuti kudzikisirwa kwatakaitwa hatinombotarisa kuti ndokwatichasangana nako. Tikada kutarisa zvinoitwa mune dzimwe nyika, muchimurwi werusununguko ane respect, anokosheswa zvekuti. Nekuti zvese zviri kuitika munyika munomu, iyo demokrasi iri kutaura kuzvisunungura, mukutaura nemukumabasa, zvese zviri kuitwa izvozvo kana kuti vanhu vakwanise kudemonstrata pamusana pevarwi verusununguko ivavo. Ende takasiya vakawanda vakafa, nevamwe vakavapenyu vekuti vaitarisira. Fanika kune madzimai vamwe vairwa nepfuti nevana vavo, vaitarisira kuti vana vavo vabva navo kuhondo vachagarawo zvakanaka, navo vachagarawo zvakanaka. Asi kutaura kunoku kamunhu ari kutambudzika, ari kushoshika kukunda vamwe murwi worusununguko, nekuti anofunga kuti nguva yandakaenda kuhondo kudai ndandakaendawo kuchikoro, dai ndakandakaitawo zvakati pamwe ndiri pane chimwe chinhanho. Chinongondirwadza ndechekuti nguva yese iyi tikatarisa iye zvine zvi taakusvika taane makore 40 tabva kuhondo, asi nanhasi vachiri kungokurukura kuti tingabatsire sei mawar veterans. Zvinhu zvinorwadza 40 years after independence tichiri kutaura nenyaya yewelfare yemawar veterans. Mukatarisa welfare yemawar veterans ekuamerica, ekubulgaria nekupi nekupi, zvakasiyana kure kure. Iye zvinezvi kwakuda tanga kuda kuita rehabilitation program yevanhu vatozvifira zvavo, vanhu vakura. The youngest iye zvinezvi kuti bikuma 50, ini nam 59. Chinditaurirai kuti chatichati tichafara kuti hanzi tisuvarwi vakarwira rusununguko nyika ino inguva ipi? Ndechipi chichagadziriswa? Chatichatiwo isusu tisu tiri kudya rifa rezvatakarwira. Vazhinji vari kutopera kufa apa. Nezuro chaipana comrade akatsva nemoto kupurazi kumunda achida kunodzima moto. Izvi ari kuvigwa mangwana. Saka nditaurire kuti tende papi patichanziwo kana kunzwa ruremekedzo. Izvezvi taachisekwa chevabereki chaivo vane vana vatakarwira vakazvarwa muna 1980 vari kutaura kuti tidzoserei pamakatisunungura. Maka ndozvamakarwira here izvi? Makarwira mahara. Yakuita fanika mokari. Hazvichatombofadzi kuti unzuri kuru wakarwira rusununguko. Zvinorwadza, zvinorwadza, handidi kunyepa. Zvinorwadza zvekuti mukatarisa comrade paari soka munonyatsomundakazongoti rimwe zuva ndakanyeunuka ndichinzwa vamwe mai vachiti hanzi vamwe mbuya vachiti vana ava ndinovarumbidza, ndinovacherechedza. Inini vana ava ndakavaona ndichivabikira kumusha. Takabatwa nehondo. Ndimai mbuya vanga vakutaura hanzi takasvikirwa nehondo tiine macomrades. Hanzi mamai dongo takadzidziswa kunzi fambai nedumbu kusvikira tasvika tabuda muri kuridzwa pfuti. Hanzi mwanangu takafamba nedumbu tikapona, ini nemwana wangu nevamwe vatanga tinawo tasvikirwa nehondo. Nanhasi vanhu vakawanda muno mavaziye kuti vanhu avakaita basa ripi. Vanovashora. Inini mwana wangu handimbofa ndakashora chinhu chinonzi comrade. Asi iye zvinezvi mukatarisa pasocial media matukirwe atinoitwaka, matukirwe atinoitwa anotorwadza, kutorwadza matukirwe atinoitwa. Kunzi dzoserai, tidzoserei pamakatisunungura, patanga takasungirirwa.
Yeah, but hey, makadaro my dongo tia dzoka kwa muri star. We're hearing there from my Margaret Dongo. She's one of the former Liberation War heroes. She's saying that right now, she, you know, she feels like, you know, people actually take mockery out of the work that they did as women and other comrades to fight for the war. Because she says, especially on social media, people write about, you know, why don't you take us back to where we were? Because what we're seeing happening now is not what people believe. People like Margaret Dongo fought for.
Yes, interesting. And I understand silomlaleli ecingweni umehlo kaZulu Mzilankatha ntemba lokho khona.
Yebo ngikhona.
Yebo hayi xolisa ukuthi subambe isikhathi eside ungasini kumbono wakho ngodabolu segudwini ungaphikwe lizwe.
Ni South Africa.
Yeah, ungasini kumbono wakho ngokwenzakala.
Hayi okwenzakala ngapha la eSouth Africa kubotshwa laba bantu abaze ngapha abase-Ethiopia abavule amashopu okungekho emthethweni labo babuye ngokuhlupheka yabo kodwa hayi akuboshwa abantu abangalamaphepha kuboshwe laba bavule amashopu okungekho emthethweni abangalamalayisensi.
Yeah, kodwa nithemba umzwile khuluma silayo omnye umhloni tshecingweni uDr. Vusimuzi Sibanda inuthi kulabanye abangani babotshwa njalo ongekho emthethweni wena bakhona abanye kukhona okwe wakubona mboke wakuzwa mbo abanye obaziyo abangene kulolu daba?
Hayi, engibaziyo abangene kulolu daba ngakade besebenza kulezo kulawo mashopu abasekhaya abaseZimbabwe.
Oh, labo bagcinelwe bojini.
Yiba ababoshwe abatholakale bengela maphepha asemthethweni.
Oh, kodwa umomo sunjani khona ngapho lihlalele evalweni yini kumbe likuzwela khatshana?
Hayi, mina ngilapha eduzane neJoburg ngiseRosettenville. Sihlalele evalweni namhlanje kade sifuna ukuthi sizolithumezela sethumezela omama amashukela sigcine singayanga ngoba bekungahambeki izolo ntambama kodwa kwanamhlanje ntambama hashi bese kuhambeka.
Oh ye yeah. Kodwa lina kuyahlaleka yini khona ngapho kwele South Africa kumbe sokukuningi okwenzakalayo okwenza izalo zeZimbabwe zingahlaliseki okokubotshwa ungani bafuna ukuxotsha abavela kwamanye amazwe?
Kunjalo vele, kunjalo bafuna ukusixotsha. Akuhlaleki singathi singasisho ukuthi akuhlaleki ngenxa yamapolisa kuphela, labantu balapha kabasasifuni thina abantu baseZimbabwe.
Ye uthi belifuna ukuyathumezela abazali impahla kuyathengeka yini njalo kulula ukuthi libanakekele?
Ukuthengeka kuyathengeka kodwa izinto sezidula lazo.
Kodwa imisebenzi yatholakala?
Lutho.
Uvela ngaphi kwekhaya?
Plumtree.
Oh, hayi siyabonga kakhulu ukuthi sixhasa kuhlelo, siyabonga mehlo kaZulu.
Lathi sibongile kakhulu.
Okay. She's saying that she knows of some Zimbabweans who have also been arrested. There are those who work in the Ethiopians did she say Somali? No, Ethiopian shops, because those are, she says, are the ones they were mostly targeting.
Anyway, would also like to welcome some of those that are live streaming with us. Tunukuchinga Midza, Ipana Elvis Masuku, Chanyuka. I'm watching you from Cape Town. Faith Chinembiri, anzi ndiriku nukubotskwana. Tina Disciple Madani, revati ndiriku kufone right, fone reo, please. Nyasha Joseph Churungama, anzi makadine vashamaila rive, Studio 7, Chitiko, Chekurwisa, Mapurisa, Chakaitika Mjohannesburg, Ndocha Konzera, Jose Iji, Tinga. Anza atinga shori hurumende womapurisa emuno ari kuti anza saka zviri kutaurwa nemusikana abva panhare kuti avo vari kushanda muzvitoro ndo vamwe vanga vari kutarisana nedambudziko irori, asi ndiri kunzwa kuti nakola ari panhare rigaitende kwaari. Hello kola. Hello.
Hello.
Taurisai kola, ndimukoma Simon here? Endesai foni padhuze. Atisiko kunzwa.
Yebo ke sisamlindele, sizahamba kuNtombi yakonyathi uMamdluli, unjani?
Yebo ngiyaphila linjani.
Ye ungaphi kwenda?
Ngise Habron.
Kunjani khona apha eHabron?
Ngiyachisa.
Ye ungasinika umbono wakho ngokwenzakala.
Eh okwenzakala eSouth Africa ansoli ukuthi wayize babopha ngoba angeke ukuthi sefiwa yikubusa amapolice yebusa amapolice enzi yabona. Abazange batshengisele inhlonipho la nginjani ngike ngivume umntwana wakumakhelwane ezobusa emzini wami. Bona bekufuze always bahlale bezazi ukuthi khona lokho okulutshana okuvunyela ukuthi kuyekwenza bebekwazi ukuthi bangabantu bemzini. Two, okwenzakala ngelizwe lakithi okwakithi khona vele kuyekufula sibili.
Ye, ngezinye indlela uyasola ukuthi lazizi izizalwane abanye abavela kwamanye amazwe labo abaziphathi ngemfanelo elizweni labanikazi.
Totally wrong. Lokhana bakwenzileyo vele kurongo noma bengababopha bonke bebabizela ekhaya. I don't mind. Into abayenzileyo batshengisele ukushutha. Uyabona umuntu kungayishutha emzini wakho yiyo vele into ayiyenza. But nxa elambile uba le nhlonipho ungamthethisa ukungithethisa imigani uyayigezisa. But angavela ashuthi sakho sukungithethisa abukela iTV uzagezisa hamba imbali. Iyabe seshuthi.
Hayi bamba khonapho Mamdluli. Mnumzana Sibanda liyavumelana lo Mamdluli yini uthi laba izizalwanisa kwamanye amazwe aziziphathi kuhle emzini?
Cha. Kunento uMamdluli angivumelani naye neze ngoba ngibona ingathi inkinga esinayo ebantwini base-Africa yikho lokho ukuthi sivumela amalungelo oluntu axhathazwe ngabantu bomthetho. Into ekhulunywa ngabantu ukuthi abantu bokuza, abantu basetopia, abamashophu bayiphathe kabi, ikhulunywa ngabantu ababona into eyenzakala ekugcineni, abangabonanga ukuhlukunyezwa okwenziwa laba bantu ngendlela abareshaywa ngayo, betshontshelwa imali njalo bedutshulwa ngemibhobho. Mhla ka-9 omunye umuntu wadutshulwa waba nenhlamvu ezingu-9 nge-live ammunition. Now masingathi abantu bokuza kabanamalungelo ukuthi yino bademonstrate kumbe babonakalise ukuthi lokho okwenzakala bavumelani nakho. Kusho ukuthi sisuke sesithi abaseyibona abantu ngoba amalungelo oluntu akalungelanga abantu abangebona ama-migrants. Kuthiwa ngamalungelo oluntu hayi nje abantu bokuhamba. Kungakho ngisithi lowo mbono lowo yiwumbono esithi ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi akumelanga ukuthi uma kuthiwa khona ukwelinye ilizwe ubusuthathelwa amalungelo awoluntu. Asikhulumi ngamalungelo okuvota kodwa sikhuluma ngamalungelo oluntu okuthi ukhululekile ukuthi uhambe, ukhululekile ukuthi uzibonakalise, ukhululekile ukuthi ukhulume. Isisekela mthetho sase-South Africa sobala sikubeka kube sobala ukuthi abantu banamalungelo okuthi abahlale e-South Africa baphile ngokukhululeka njengaye wonke umuntu.
Nanto-ke udaba Mamdluli kuthiwa kulamalungelo oluntu awuphonge ukuhlukumeza nje umuntu ngoba eselizweni lakho ngumbe uhlezi ngokunjani laye ulamalungelo athile.
Mama, lami ngiyathengisa lapha eHaburona yithi. Ngiphila ngokuthengisa njengama-Ethiopia ethengisa e-South Africa. Nxa ipolisa lebutshwana lingabuya lingihlukumeze, kunobufakazi abantu bonke bavumile. Ayisilo lodwa ipolisa leli eliqhathiwe ehofisini le. Kulabanye abantu abangamapholisa njengaye, ama-ofisi ama-police station maningi. Wayebengazange bethi behlukunyezwa, baya emthethweni bayakhuluma ukuthi bantu siyahlukunyezwa. Kumbe baya e-embassy yelizwe lakibo bayakhuluma ukuthi lapha siyahlukunyezwa. So. Kwaba khona umthetho obamela kulokudobhile ithi uthi ayipolisa. Even ungahamba eZimbabwe, uzima ubaba uSibanda noma engakhuluma ukuthi bahlukunyezwe he kwathinthini. Iqiniso yokuthi even ungahamba eZimbabwe mama, ufika uthi ayipolisa. Ungazi ukuthi ayipolisa usuphambanisile. Kumbe ngathi ngukwerede ufika unitshaye. Le mthethweni kwathiwa okay fine, usesibhadela, nithisa unitshaye. Uyasuka ukotshayo ungavele unitshaye. Anibona bathaya amapolisa. Ukuthi badutshula sikubona ngoba zaye sike sibabone bedutshula. Siyakubona amatejela umgwaqo wonke bedutshela imota zamapolisa.
Hayi, siyabonga ukuthi sizathatha abanye kodwa sizabuyela njalo kumnumzana Sibanda simbuza ukuthi nxa manje kulobufakazi bokuthi bakwenza lokho khona kwenziwani. Hayi, sibongile kakhulu ukuxoxa lawe Mamdluli.
Thank you.
Yeah, she's bringing an interesting different view that even some foreigners are not conducting themselves properly in other countries. Why did they confront the police? Why didn't they follow the law? But Dr. Sibanda is saying they are human rights to be observed. They have a right to demonstrate and they have a right to express their views too.
Interesting. She sounded very passionate, but I understand we have another caller. Hello.
Hello.
Hey, Makadi, this Bongilere.
Makadi zenyu.
Aiwa tiri wadi. Tipeo pfungwa dzenyu muri imomo South Africa makamira sei? Muri kurarama sei semadzimai?
Kurarama kwacho kunotirwadza mufunge zvenyu. Nekuda kwekuti takabvawo kumusha kuti vanhu vakatifundeiwo tasvika muno tenda kungobatora rese rese Chisangara ne mama zima ya muno, anengu wa chingo kutuka, makapa unika kwenye mchozo, tuwara mabasa. Basara chogusha uti basa ripi chara nusha misra shua randaka bakuyoso, tuwara shua. Indakatongo ya uti ndi zora ramiso muri yangu. Ne anything chandawa nao, kutindi gubata o nema wako angu, ndi chishanda nema wako angu, asiku kufamba kwa teni cha teni chingo tu, kwa chingo tu, kwa chingo tu. Tunose mazima ye, notirwaza mufunge zonji, notirwaza nukuti. Kukatarisa kudenga uku hakuna kana yeze ni South Africa hakuna yewe South Africa hakuna I mean yeze ni South Africa yeze Zimbabwe mwese munu mpa msorope nyika inu mwese nga angu batu kwa ose munu waka angu sifana na unu mwe munu but itika natirimu nyika inu ya tukurarama nyika nekuruwaza kuruwaza chacha kwa tukurarama tine maruwazo tinao maruwazo nekuda kukunyika kwedu
magara imomo kwe nguwa ya karibasi uyeje murukupi.
Ini ndakawe ya 2014.
Mm-hmm. Murikupi mu South Africa?
Ku Cape Town, ya hundi.
Mm-hmm. Trukono je munyika vikiri notevera kuchange kuine zororo re magamba kana kuti heroes. Imi murikuenda ere kumusha kana kuti pane zvamuchagadzirirawo vari kumusha?
Awe kumusha totogara takatongogadzira tingadiwa komana asi kusina kana chiriko takagara tinongogadzirira zvekuti wabatewo panguva iyo iya yemagamba magamba tinowada chaizvo vakati sunungura mukati mukunangira mukutambura kwataiitwa nenguva iyo yekudzviniriri tiritori tese mukunangira mukupemberera iro zvero remagamba iro.
Tina mai Margaret Dongo vari panhare parizvino vari kuchema chema vachiti ivo kunyange zvavo vakarwira hondo iyo iri yerusununguko ivo nemangoma madzimai nevamwe varume mazuvano vanhu havachanyanyo wanikwa vachiremekedza basa ravakaita iri munogona kutaura navo directly musati maenda henyu mumbovapawo ndimataura kuti munoremekedza mabasa iwaya munogona kutaura navo amai Dongo taura henyu
makadi zvenyu mai Dongo.
Makadiyo
ndanzwa
kufara nemazuva mataura
kusani ndiyo huko
ndanzwa kufara nemazuva mataura muri vamwe vamwewo vakavano vachiri kucherechedza kuti nyika ino yakauya sei dai mukaramba makadaro muchidzidzisawo vamwe vari kutitsoropodza.
Aiwa kutoropodza kusiriko nokuti nyika haina kungouya yakatouyawo neropa mufunge kazhinji madzimai chaivo chavo ndo vanhu vatinotiri kumashure navo chaivo chavo asi kuti titi tinoenderawo mberi tichikwanisa kuti tinge tiri pamberi izvozvo zvinenge zviri kuchichiri kuoma chaizvo chaizvo asi tikatarisa nguva yehondo mudzimai ndianga akamira ndikatarisa amai wangu zvinonzwa ne 70 years vaimuka pakati pousiku wachibikira makombrade aya so ukatarisa pavari kugara iye zvinezvi panosiririsa kusiririsa chaiko chaiko vakarwawo vachifunza kuti pamberi apo zvinhu zvichaita sei zvichawanakira zvino zvakaoma zvino asi aiwa zvisinei hedu ticharamba tingori tingoti pamberi nemadzimai mukuoma mukurwadza pamberi nemadzimai chete nokuti kutakura nhumbu 9 months uchizoibereka wogozotadza futi kurera mwana aiwa ngatitakure nhumbu yedu tichisunungukawo kusvika zvinhu zvatinakirawo pamberi apo tinoti pamberi nemadzima edu vakatirwira
aiwa ndatenda
zvikuru hatirase mbereko nekufirwa nemwana semadzimai ticharamba tichienderera mberi.
Aiwa tinotenda kuna sisi sibongile varivo ku South Africa uye zvana mai Dongo. Mai Dongo mombo ramba makabata zvenyu ipapo. Star, we have our caller here. She was actually calling from Cape Town in South Africa and she happened to mention that her own mother was also part of the liberation struggle, but she's saying the place where her mother lives right now is deplorable, and she was just giving her kudos to a former liberation war hero, Mai Margaret Dongo, just recognizing her for the work. And Mai Dongo also came in and also said, you know, it's a few people who now acknowledge the work that she and other liberation heroes did during the time of war.
Yebo ke ngizwa njalo ukuthi sesilomnye njalo umlalelo makhosi linjani Ndlovu?
Siyaphila msakazini njani?
Hayi siyaphila ungaphosela kho nje ngodaba olusekudwini khona ngapha kwele South Africa.
Yebo sis, mina ngokuhlala ngilapha eSoweto ngiyafika etown ezolo nje ngathola ukuthi abantu bayabotshwa laphana bayaphuthunywa babanjwa kakuhlungu bafakwe emavenini akubuzwa lutho nje vele ufakwe kunyathele. Khona kubuhlungu ukuthi ngawafowethu ngoba sesiphila lapha siyiziphephele kungekho esingakwenza sizozama impilo. Kodwa-ke ngakwelinye isayidi ngakwelinye ihlangothi ngicabanga ukuthi abafowethu laba abahlala lapha ezitradini koyipho ade sebeganga nabo kakhulu. Ngakwelinye ihlangothi basisizile kodwa siyakhala ngoba phela sonke sihluphekile. Kodwa kunabafowethu abasuka le khaya bazofuna umsebenzi uma befika la eGoli. Abasafuni ukuya emakhontrakini ngoba yini sebenze ekhona le yasemakhontrakini kodwa abasafuni ukusebenza ekhontrakini. Sebebamba inkunzi laphana egcekeni emini ngabo-12 ngokubamba inkunzi. Ngaleyo ndlela ngakolunye uhlangothi ngithi benze kahle ngokuthi bakline laba bantu abangakwaziyo ukuthi balandane egoli bababuyisele ekhaya. Kube buhlungu-ke kulaba abathiya abazali babo behlupheka ekhaya bezozama impilo lapho uma sebefika bebotshwa ngaleya ndlela ngoba de kubotshwana kabuhlungu beshaya nokushaya abalani.
Hayi kuyezwakala uthe ufice bebotshwa befakwa emavenini bekungaphi kahle kahle kwedolobha.
Bekubani bathu fani welishi lapha ngaku-small etown.
Oh, phakathi etown. Hayi siyawubonga kakhulu umbono wakho ufanana lo kamanyathi layo the abanye kodwa bebewona.
Yebo, bathe sebeganga kakhulu. Uthi hawu umkhaya, uyangibona athi ngimkhaya wakho mina uvele ubanje nje uthathele ifoni emini ndlatshisa.
Yebo.
Kubuhlungu impela into abayenzayo ukuthi ngoba sonke sisuke lesihlupheka sozama impilo la. Xa sofika ubanja umuntu wangakini wazi kahle isimo sakini ukuthi sinjani, kubuhlungu kakhulu lo. Yikho ngithi ngakolunye uhlangothi benze kahle bakini abantu ade sebebaningi kakhulu. Abakwazi ukuthi balandane egoli. Kubuhlungu-ke ngithi dudu kulaba abafowethu abazamayo abasuka le ekhaya. Ezozama umsebenzi lana masuzithola uhlana nesimo esinjalo kuyinto ebuhlungu kakhulu msakazi.
Yebo ke hayi sibongile ukuxoxa lawe ecingweni.
Okay, ngiyabonga msakazi.
Yes, I'll briefly pose this question to Dr. Spanda Wave Makosi. There he's saying the same thing that Mamdluli said, that there are some foreigners who are actually committing crime, and he says it's probably justified that the police have arrested them. What do you say about this, Dr. Spanda? How is it easy here to separate the criminals and the genuine cases?
I think this is exactly maybe what is important is to say, look, we do have migrants that are committing crime. You know, crime, we have said this even to the South African government, to any other person, that crime is not, nationality-based. Crime is a human phenomenon that is found in the frailty of humanity. But it cannot therefore be used as an excuse by authorities to abuse the law. Now, for example, when you say that, when Makosi says that the people that were arrested, you know, were busy committing crime, people that were arrested yesterday are people that were at work, that are not in Hillbrow or hijacking or committing any crime. I actually have got a gentleman from Zimbabwe who's standing next to me here, who has got a wife and a sister that were arrested yesterday, who says that he's got a small baby that is at home. We've also heard, just as an update now, that 200 people, you know, already will be coming out shortly because those have been verified and cleared and are processed. Out of the official number that were given of about 600 or 700, you can imagine 200 people with their documents that have spent close to 48 hours when they have no crime, they have been checked in terms of the criminal record, nothing has been found, and they have their documentation. So to really say that we're going to make it an excuse that people are committing crime, so they should just be arrested arbitrarily, it means that we are advocating for the abuse of human rights simply because there are other people that are criminals. That is unacceptable. And it is completely, you know, wrong in terms of the human rights law, which we are saying that we must, in all our endeavors and attempts, ensure that the rights of all individuals are upheld and respected.
Yes, thank you very much. Stay on the line.
Regatimbo, we are connected with you. Hello, caller.
Hey, makasimba here tetemaze.
Takasimba, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Elvis Masuka, ndiri Cape Town.
Taurai tinzwi.
Ndingada hangu kutaura panyaya yakaitika nezuro muCBD Joburg.
Ehe, moti ga, tibva tangopedza nyaya yacho. Taurai izvo.
Hurumende South Africa yakutova xenophobic because ma foreigners asiriwo ese anoita macrime muSouth Africa. Refugees are was in South Africa. No paramoso that I wonder single it food is not in guess everywhere. At certain point, I would think of Raya and Makura and Doa Raya, but one of South Africa and Doa later is on. But now, Masungira Wakuta and Wakupome, the Ravan, most of the Gawanda, Wauta and Yama paper, Wauta and Yakumita, my crime. But the Kanawajita and Yama paper and Gawanga and my paper, as number paper also, and my paper already gives. Panogutramun West and my paper now still away than Aoku.
I what Nuktenda and John's moving is Varakanak.
Thanks so much. God bless you.
Bye bye. Thank you very much. Maidongo Tombo Zoka kwa Muri. Takatarisa Shamataura imikuti pava ni makore 40. Hondo yerusununguko yarwiwa munyika. Imishuwiro yenyu yanga iri yekuti zviite sei uye zvepari zvino pane nhaurirano here kana zviri kugadzirirwa. Takatarisa iro zuva remagamba riri kuuya iri nemusi wemuvhuro nechipiri.
Chekutanga ndisati ndataura shwiro yangu mazi, ndine zviri kundirwadza pamwoyo pangu.
Zviri
kundirwadza ndezvekuti musi wa 16 uri kubuda pa social media kuti uda kuitwa shutdown. It's only 2 days before tichikupemberera zuva remagamba. Saka ndiri kunzwa kushushikana kuti ini semurwere sununguko ndakapedza makore mashanu ndiri musango 2 days before the celebration ye Heroes Day yacho musi wa 18. Vamwe vari kuti ngativa zvakutaridza here kushora kuti isusu hatina zvatakaita mavhika naiyo mudzimi yenyika ino handifungi kuti ingafare because kana hondo yedu yatakarwa isusu takatungamirwa nemudzimi tiri kuhondo handidi kunyepa asi kana paakuita zvakadai paakutaridza kakushora kudai vanga vapembererawo zuva rakarwira magamba remusi wa 18 kana dai vaine zvirongwa zvavo ikodzero yavo asi vane kodzerowo yekuremekedza magamba ndozvishuwiro zvandinazvo zvandiriku zviri kundirwadza ndinogara ndichitozvitongesa kuti konai kwasara mazuva mairi kushora kwakapfuura kushora kunotaurwa kwese kuti vanhu vakarwa vakafa ivo vari kuda kupembererwawo musi wa 18 ini musi wa 16 moti tinoda kuvhara zvamakarwira zvacho izvozvo ndinobvuma kuti zvinhu zvakashata ndinobvuma kuti zvinhu zvaipa ndinobvuma kuti vanhu vari kutambura tese tiri kutambura makomredzi nevasiri makomredzi asi ngatitarisewo zuva iri rakakosha kuti rasara mazuva mairi rekuti tingova neruremekedzo rwemagamba akatifira nguva yehondo ikonomi yedu haina kumira zvakanaka mazvi but inini maziro enyu nematauriro angu iye zvino tarisiro yandaanayo ndaane tarisiro yekumberi kuti ndinozviziva kuti zvinhu zvava zvakashata hazvitariswe kuti zvingakwanise kupunduswa nezuva rimwe chete saka chandiri kurwira chandiri kushuwira mumwoyo mangu ndenekuti kudai vanga vaita nemazvo zvekutsetekudza ikonomi yacho vachiona kuti uori huya hwahuchaitwa hwapera vachigadzirisa zvakanaka zvinhu kuti zvive zvakanaka vana vaone mabasa tine mazano atinawo anokwanisa kupundutsa nyika ino semawar veterans kwatakabva kure mazvi mazvi takapinda nguva yedhitandi yataidya tushiri tuya twainzi tumupugunyuni tichishaya chikafu tichidya chikafu chakaora mumamazvi nguva iyoyo hondo ikambomira asi hatina kukanda mapfuti pasi hatina kukanda mapfumo pasi takaramba tichingorwa saka ini ndiri kuti kune mazimbabweans chii chiri kutitadzisa kuti isu tive nelove for our country tione kuti pane kukanganiswa kwakaitwa asi kukanganiswa kwokunotogadziriswa nesu pamwe chete nevarwere sununguko ivavo haikona kuvapa chimwe chironda chekuti 2 days before maakuti shut down saka muri kuti isusu nevakafa vakafirei kana imati maakuvhara paheroes pacho ipapo
Aiwa mumbo bata makadaro amai dongo. Pane vamwe vari kupokana nezvamuri kutaura. Pana Raymark Matiza ari kuti aiwa mai dongo apa vanenge varesva nekuti vari kuda kuita zvekuratidzira ava vari kumhanyisawo chirongwa chavo uyezve vari kuti ivo havasi kutsigira mazwi amuri kutaura asi tichadzoka hedu kwamuri. Toda kumbonzwa mazwi akataurwa pachiitiko chakaitika nezuro apo pakagadzwa ipo itaidza mara trust yekurangarira aimbova murwi wekodzero dzevanhu itaidza mara iyi akatsakatika munguva yapfuura rangariri birthday rake nezuro rigaitinzwe kuti vana vake nemhuri yake neavo vakamutsigira nezuro vaiti chii.
Ndifadza nyangwa hazvo tisiri kuziva kuti tayaripi uye chichakaitika but ndangofarira kuti vanhu vachiri kuyoka kuti murume wangu ariko uye kwaitwa itaidza mara trust yekuti achangoramba ari mundangariro dzevanhu
ichavo donzvo reino trust ngechiriritira mhuri yaitai nedzimwewo mhuri dzevamwe vakambunyikidzwa nehurumende.
Tichanyanyisa kusunda nyaya yekuti nyaya dzokupamba vanhu nokuita kuti vadisappear dzipere tichida kurwisa nyaya dzeabductions. Chechipiri, tirikuda kudimanda zvekare kuti hurumende iite zvainogona kuti itaidza mara awanikwe. Kana vakamuraya vabude pachena uye justice iitike.
Tichirangarira kuti itai akasiya vana. Vana vada kuchengetwa, vada kupedza kudzidza. Asi chasara chatinenyunyuto nacho ndechekuti tinoda kuziva kuti taidza mara ripi. Tinoda mutumbi wake kana chinge akashaya. Mhuri yake inofanira kuzorodzwa mupfungwa nendakariro.
Iye zvine izvi takatarisana nevana vadiki vasisina rudo rwababa. Mhuri isisina mwana wayo. Zvinhu zvinorwadza kunyanya. Asi tinoti isusu hatingaregere zvinhu zvakadaro tichingonyarara. Ko vari kudii kungotaura kuti munhu ari kupi? Kana asisiko vanhu voziya mhuri yowana inonzi closure pachirongwa.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa isu vapedzira kutaura ndiye amai muzvare Justina Mukoko veZimbabwe Peace Project. Tanzwa zvakare kubva kune mudzimai wavaitaidza mara vashefra amai shefra dzamara nevana vavo uyezve nemunin'ina waitaidza mara mukoma Patson dzamara nareverend vamwe vanga vari kutaura ipopa ivo vanga vari kubatana ivo mukuedza kuti itaidza mara aramba achirangarirwa. Over to you, sir.
Yes, ithe mnumzana Sibanda uzasichasela ngesindebele ukuthi kungani ukuthi uthini ngalabo bathi abanye izizalwane zakwamanye amazwe leze Zimbabwe lazo zi-included khonapho bayenza udlakela babamba inkunzi bathini kufanele yini bebotshwe bekhutshwe ngoba abanye bathi hayi bayabayangisa.
Kumele siyibheke ngokuthi kasikwazi ukuthi sihlanganise ukophula bomthetho kumbe ukwenza kwezigebengu bese sithi amalungelo oluntu kufanele achatshaze ngoba kunabantu ababekayo. Ubugebengu lobu kumbe ubuselo obutholakalayo kabenziwa izizalwane zangaphandle kuphela neza lapha ziyakwenza kanti zonke umuntu wonke onecala kufanele ukuthi aye enkantolo umthetho uthathe indawo yawo. Kanti nalo sitho bekhuluma phambilini ukuthi naye uyadayisa angeke avume ukuthi mhlawumbe abantu laba abalwisa abantu babalwise. Into ekuthi abantu kabalaleli abayizwisisi ngeyokuthi emthethweni esikhuluma ngawo lapha kwelase South Africa umuntu unelungelo lalokho esikubiza ngesiNgisi sithi private defense. Okokuthi noma eseboshwa lipoyisa eboshela into engekho emthethweni njalo limbupha ngokuyelingena warranti ube ngenza icala unemvumo yokuthi azivikele kumbe avikele impahla yakhe. And lowo mthetho usho ukuthi mayipoyisa ukuthi lihlomile naye uvunyelwa nokuthi mayehlomile akwazi ukuthi azivikele ukuthi noma angalibulala uyahamba enkantolo ayokhushwa. Yilokho esisho ukuthi ngesikhathi esiningi asiyikhulumi siyichaze le mithetho ngoba sibona ukuthi abanye abantu bangayisebenzisa ngendlela engathile kodwa ngokomthetho nokwamalungelo oluntu akekho umuntu ikakhulukazi amapolisa avunyelwa ukuthi achaphaze amalungelo oluntu kufanele ukuthi abe yiwona khomba abantu ukuthi umthetho uphathwa kanjani.
Yeah, hayi
bese kubone ukuthi senzakala. Yeah.
Themba bazwile ke abalendle bezokuzwa sizwa ukuthi silomlaleli uMuzi Dube ecingweni siyakwamukela kuhlela.
Linjani mama?
Hayi siyaphila ungasi ungaphi kwelizwe?
Ngise South Africa.
Ngaphi kwakhona?
Jobiki Gauteng phela lapho ngisizala kwesifiki ngegemelele.
Hawu phakathi kwenkemenkeme yenda.
Yebo mama.
Yebo ungasinika umbono wakho ngalo luda.
Yebo kodwa ke labo laba bantu ke abahlasela amapolisa yibo baqale uchuku ngoba masithi siyakhangela dadwe wethu lathi kwesilize silaba libangaphansi ande bekhona benjalo amalungelo elizethu bawula bangalandela ngithi so labo abantu mabesezweni ukuthi xabaze state angeke usendawo lokhala abakwenzayo bazidosele ingozi ngokwabo ngoba kokuqala amapolisa istate ngeke u-attacke amapolisa futhi nje maphotha South Africa nyawabonga ngendlela a-reacta ngakhona abazange adubule bathi uma bewajijela a-reacta ahamba kanti-ke basayahloma njengamanje bakhona abantu ababothiweyo bakhona abantu abalahlekelwe imisebenzi and abantu basazokosha and futhi umthetho usazoklina kulaba abantu abayenza izinto ezingalunganga ngoba ukuqala amaphoyisa yi-state ngeke ulo le state okwesibili badayisa into ezingakho emthethweni okwesithathu futhi nabantu lana phandle lahipo asikwazi ukuhamba ngosemthoveni uvaliwinki abafana basezimaki bayakuthathela ifoni useteksini and ubugebengu bakhona yebo ama-South Africans mina ama-South Africans ubugebengu ayabenza kodwa awafani abantu basezimbabwe abantu basezimbabwe sebesingcolise kakhulu afana
zimbabwe kodwakwazi simzwile lapha silesikhwica mfundo udokotela Sibanda uthi yena kulamalungelo oluntu lanxa umuntu umcabangela uphonga umbopha mahlayana njalo umhlukuluzi ngoba ulamalungelo akhe
vele labantu mayikotha abahlukumezi bababopha ngendlela yakho nalabafundile amalungelo abo ababathukuluza abantu mayikotha e-South Africa.
Hayi sibongile kakhulu.
Kulungile
sir. Sibongile kakhulu. Ungasinike lakho lokugcina Dr. Sibanda ngalolu daba.
Kude lapho esiyakhona dadewethu ngoba okubalulekileyo ukuthi abantu kufuneka sifunde ukuthi into le ebizwa nge-state ifanele ukuthi i-control ingasebenzisi amandla ayo ngendlela engafanelanga. Abantu bayahlukunyezwa bakotshwa okungekho emthethweni, abantu bavalelwe benamaphepha kanti akusenaso isizathu sokuthi umuntu ahambe waphethe amaphepha mayezovela aboshwe nje. So ngokunjalo sifuna ukukhuthaza abantu bonke ukuthi asigcineni umthetho singawephuli, kanti sikhuthaze kakhulu ukuthi lapho i-state ngoba i-state sinamandla amakhulu kakhulu asinike sivumele ukuthi i-state sinamandla amakhulu siwasebenzise ngendlela engafanelanga ngoba lawo mandla kufuna ukuthi asetshenziswe ukugcina ukuhlonipha amalungelo oluntu.
Ye, hayi sibongile kakhulu kodwa lanxa sesiqedelene kodwa uhlale khona apha ecingweni uzwe ke ukuthi silugoqa njani lolu daba.
Aiwari ke imukuvharisa chirungwa timbonzwa kubva kuna Maidongo. Maidongo kana muchiri panhare pindai zvenyu tonzwa mazwenye ekupedzisira takatarisa zuva remagamba reHeroes next week muchitipai mazwenye ekupedzisira.
Mazwa ndingangotaura ndeyekuti ngatitenderere zuva redu remagamba zvakanaka uyezve semazimbabwenzi ngatibatane pamwe chete tione kurwisa uhori huri munyika hunova hwaparadza nyika zvisingaiti. Hapana pasina uhori mumabhanga mui ende uhori hwacho hunotanga nevakuru. Saka ngatiti isusu ngatimire iye zvine zvingadai tiri kutomira-mira kuti tione kuti ava vakatora mari mudzimabhangi dzavasiri kudzosera asi ivo varombo vanonzi vatora mari shoma vanotengeserwa dzimba ko ivo mari yavakatora yacho mabhizimisi acho avakaita ndeapi? Ndozvinhu zvatinofanirwa kusumuka tichibvunza izvozvo tichisumuka kana zvikanzi muri kudemonstrata kuda kuona zvinhu zvinenge zvakatarwa zvinepi zvatinoona kuti izvi tinoona pundutso tikamira tikati chakata hatichada toona chogadziriswa. Izvo ndinozvikurudzira. Naizvozvo ndiri kuti kune yavo vanenge vachaita zvinhu kutaridzira kwavo pasave nemhirizhonga. Ngative vanhu vanobatana toita zvinhu zvedu zviri in a peaceful way tive tinorangarirawo nguva yemagamba.
Aiwa tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka uyezve nezuva remagamba rakanaka tokutendai chaizvo kunge manga muri pachirongwa. Star there, Amai Margaret Dongo was just wrapping up saying that she hopes that whatever demonstrations are done next week are peaceful and that people will continue to honor the heroes when they do commemorate Heroes Day next week.
Yes, sibonge njalo uDr. Vusimuzi Spanda labo bonke abalaleli ade besixhasa kuhlelo livalelisayo ngusithandekile Mhlanganya khona pha eWashington.
I'm marvelous Mhlanganya who you're here in Washington. I'd like to thank all those that were live streaming with us on our VOA Shona Facebook page. Please continue to share. Have a very good evening and hope we catch again on Let's Talk Ngatikurukurei tomorrow.